very good evening, Zimbabwe. This is Studio
7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 20th, 2018. We are looking at the cholera epidemic today and its impact on families. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Like we said earlier on, welcome to the program. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the cholera epidemic, which has so far killed 35 people in Harare, with more than 3,000 people being affected.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine yilo ola womama, ola besifazane. Sisiti asihlu zeni womama. Don't forget we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, if you're just joining us, welcome. But if you've been with us, let's get on. Today on the Women's Roundtable, we are looking at how women and their families are coping during the cholera epidemic, which has so far claimed 35 lives. PJ.
And President Mnangagwa yesterday visited Glenview, epicenter of the cholera epidemic, and pledged government's commitment towards fighting the disease. In 2008, over 4,000 people perished from cholera.
And today, PJ, they were running battles in Harare and other areas as well. I saw, you know, some footage from Chinoy, although there were no running battles between the police and vendors, as efforts to get them, the vendors, out of the city center was not well received. The council were trying and the police to get the vendors to designated areas, but this escalated into a battle. Let's take a look. Seeing there what transpired in Harare today in the city center, where the police and street vendors were having a running battle. But we also saw in Chinoy and other places like Mutare that the police and Mashingo were also trying to get vendors off the street. So what are your views on the issue, PJ?
Yeah, kwasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7, a Voice of America, sisakaza singapha e Washington DC, khonapha eMelika. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama, sikhuluma kumbe ngathi sikhangela uqhamuka komkhuhlane owesihudo secholera eHarare, wasabalala waya kwamanye amadolobho. Kodwa ke okuthabisayo ukuthi kobulawayo hhayi lo mkhuhlane awukasabalali kangako, njalo kuthathwa amanyathelo ukuthi kuvinjwe ukusabalala kwawo kuleli dolobho. Kodwa ke kulamanye amadolobho asesabelele lo mkhuhlane, kubomashingo usufikile, kubomtare ngale labo kuchinoyi usufikile. Njalo ke ukulwisana phakathi kwamapholisa lalabo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavendors. Kwenzakale eHarare, liboneleke umfanekiso okade ukhona lapho wokulwisana phakathi kwabasesipholiseni bencedisana lamapholisa kamansipala weHarare bezama ukususa labo abaphila ngokuthengisa ukuthi bangazathengisela ndawana yonke. Ngasikhathi sinye bona-ke abaphila ngokuthengisa labo besithi lifuna siye ngaphi. Kwaba lokufuthelana okuthile, kwaphoselana amatshe lapha lalaphaya. Kodwa-ke amapholisa lawo ngakwelinye icele labo bathi bona bazama ukuthi bahlanze idolobho leHarare ukuze umkhuhlane wesihudo secholera ungasabalali. Yikho-ke lamhlanje sahlaziya-ke sikhangele sikhulume lamacele omabili ukuthi sizwe ukuthi kambe yibo yini na imbangela yesihudo secholera, njalo bona basitsheleke ukuthi bona imbono yabo ngiyiphi nxa lapho besetheswa umlando wokuthi yibo enye yembangela yokusabalala komkhuhlane owekholera, ngoba idolobho leHarare okwamanje lingasahlanzekanga ngenxa yokuthi bona bathengisela ndawana yonke. So-ke sivake lethuba njalo lokukhuluma labanye besipha imbono yabo emagumbini amane omhlaba. Lingabe lise-South Africa, lingabe lise-Melika, lingabe lise-Bhilithane, lingabe lise-Australia, eBotswana, eZimbabwe, silicela imbono yenu. Njalo kulabo-ke abakhona enkundleni yokukhulumisana nokuzilibazisa eye-Facebook, sicela lisilandele ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lisibulise, liphatheke uhlelo nalolo, lishare labanye ukuze libukele, lilalele libaningi. Njalo nxa ufuna sikuthinte ngocingo, bhala inombolo zakho zocingo khona lapha ekhasini lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele. Yeah, mavu.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu dambudziko rekholera iro ratiri kuona kuti pari zvino muHarare rauraya vanhu vanosvika ivo 35, asi hurumende ichitiyo iri kuedza nepainokwanisa kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu. Takaona nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishanya kunzvimbo yeGlenview uko kwakanyanyotekeshera chirwere ichochi chekholera, vaMnangagwa vachiti ivo hurumende yavo iri kutsidza iyo kuti ichaedza kurwisa dambudziko irori rekholera. Regaiti mbonzwa zvakaitika nezuro apo vaMnangagwa vakashanya kuGlenview. Apo tanga tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanya nezuro kuGlenview vachitaura ivo nevashandi vari kunzvimbo iyoyi panyaya yedambudziko rechirwere chekorera. Sekuziya kwamunoita, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakashanyawo kunzvimbo imweyo vachinoona kuti zviri kufamba sei pachinyaya iyo yechirwere chekorera. Asi dambudziko rekorera iri riri kwese kwese. Tinoona kuti nhasi chaiye muHarare taona mapurisa vachikandira namakobvu nematete uyezve vachitemwa nevanotengesa mumigwagwa vachinzi ivo ngavaende kunotengesera kunzvimbo dzakagadzirwa nekanzuro, asi vanotengesera mugwagwa vachiti kwete. Regai timbotarisa zvanga zviri kuitika nhasi muguta reHarare tozoenderera zvedu mberi.
Thank you.
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa zvanga zviri kuitika panyaya yehondo yekurwisa chirwere chekorera apo manga muri kuona vanotengesera mumigwagwa vemuHarare vachitandanisana nemapurisa taona vachitokanda ivo matombo vachiramba kuti vaende kunzvimbo dzavakagadzirirwa nekanzuro asi zvizhinji zviri kuitika saka ndozvatichange tiri kuzeya nezvazvo nhasi taonazve kunzvimbo dzakadai sekwamutare kwanga kuinewo matambudziko anga ari ikoko kuchinoi kwanga kuine zvako uyezve kumasvingo kwanga kuine zvako regai timboenda zvaitika kune kumasvingo nekuchinoi nekukwamutare
shindo
pakaita sepapi
anonga uchichingotsvagawo place inonge irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu
sakaa zvinhu zvakamira se
zvakandooma hai zvakaoma
apo tanga tiri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa ari kwamutare achitaura nemutori wedu wenhau regai tenderere mberi zvakare tinzwe vamwewo vanoita zvekutengesa vanga vari kutaura zvavari kusangana nazvo
ndikatadza kuti ndo vatinotowanawo kurarama kuchengeta vana school fees marendi nekunovatipo kana kuti badhariswawo kana pawiki ivo munzvimbo dzatinobikira hatina kutomboenda ndomaravaniri tinotoraura kuti kana vakuru kungotibhadharisa ngavatibhadharisa tiri munzvimbo dzatiri
apo muri kunzwa mumwe mudzimai anoita iye zvekutengesa vari mumigwagwa apa vativo vanoita zvekubika sadza saka ari kuti iye aiwa dai hurumende yavabvumidza kuti varambe vachienderera mberi nebasa iri nekuti ndoriri kuraramisa mhuri dzavo regai tiende kuna meya veguta rekwamutare timbonzwa kuti vanga vari kutii nezvedambudziko riri muguta mavo
vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro munhu atengeserwa fruit uye anogonasadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi because mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo saka uchinonzi fruit iroro kana riine utachiwana wekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa nouchitachinwana ivavo saka tikuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga furuti rake anokwanisa kuenda kunorigeza zvakare vari pamatengesa masadza vaivaya tiri kutarisa kuti panzvimbo dzavo ngadzive dziri nzvimbo dzakaongororwa dzinoita kuti atleast tiparingwari panguva inei hongu nzara iriko hongu zvimwe zvese zviriko zvinogona kunge zvakatarisana nazvo asi panguva yatitombotakatarisana nenhau yeutano
apo tanga tiri kunzwa kubva kuna meya weguta remutare vachitarisa nenyaya yedambudziko vari kuti ivo vari kuedza kurwisa kuti pasawanikwe chirwere ichochi chekorera chichipararira muguta iri PJ
lapo ke sesibona imifanekiso yamavhidhiyo yavaphila ngokuthengisa besedolobheni elemutare sazokuzwa ke umeya ngumeya wemasvingo kumbe wemutare
mutare
ewemutare ekhuluma laye ngemisebenzi abayenzayo ngamanyathelo abayathathayo ukuthi balwisane lokusabalala komkhuhlane wona lo wekholera kodwa ke sizaphindela emuva kancane siye khangela okwenzakale eHarare lamhlanje kube lokujikelana kwamatshe lokunye belwisana abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yaseHarare lamapholisa aweZRP bencedisana labe abekhansili kodwa-ke ngaphambilini abekhansili yedolobho leHarare bake balandula ukuthi kube lolalokhu kulwisana yikho-ke intathele zindaba yethu ukhulume eyestudio 7 ikhulume lomunye obone iziphithiphithi zonke lezi zisenzakala sekujikelana angamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi esola-ke inkulumo yeziphathamandla zikamasipala ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe ezaba khona eHarare
angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile asikhulumi ngento engenzakalanga sibabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli kuthi amaroli la abantu batshelwe ukuthi hambani tesu sabantu lava, but indawo lapha kufanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi, nayingela amanzi, nayingela labantu abafika khona ngale, kuyabe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli weHarare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi, akusincedisi khona lokhu, ngoba akwenzi ukuthi enze ngani ngakwazi lutho zona izinto ezinjengazona lezi zisenzakala ebantwini abayibo abakhokhelayo. Kulokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminista uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council? Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminista ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umeya la esithi hhayi abathengisayo ebuthini esikhuluma lawo vele konke kuright, sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona, kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be i-situation leyi idililelayo kuhle, abantu bancediswe, laba abasikhokhelayo labo besikhokhelele endleleni engcono engathuthukisa ilizwe. Ukuqholoza ukuphinde kaningi kakhulu, ngoba nxa umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba, ebelonke phonga ukukhuluma nje okungama-statements okungelani lezinto eziqakathekile eziyazona lezi.
Lawo-ke bekungumnumzana Nkosi Khona DVD obekhuluma le ntatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eHarare, ngemva-ke kokuphendula ephendula-ke imibuzo kumbe ngithi imibiko ekade iphunyiswe ngumeya kakhansili weHarare lezinye iziphathamandla zaseHarare, besithi bona hayi akula kulwisana okukhona phakathi kwabathengisayo la mapholisa. That was Mr. Nkosinathi DVD who was talking there, marvelous. He was basically responding to some statements that have been out there in the social media as well as in the media, that the mayor of Harare and other officials of Harare are saying there's nothing like any battles that are occurred in Harare between the vendors and the police.
Well, we are actually going to be having the mayor on the program, so we'll ask him to actually give us a take on what really happened. But we have an in-studio guest with us. We are so privileged, PJ, we have an in-studio guest with us who actually can give us, you know, a closer look at the situation in Harare, because she herself was in Zimbabwe, in Harare, running as an aspiring MP. Welcome to the program. Well, should I say honorable or not? But Mushare Chioniso Mpofu, Tok Chingamizai Pachirongwa, Uyeze Titsananguro Kuti, Zakafamba Sei, Mkwenda Kwamakaita Ku Zimbabwe, Uyeze Kuku Kwiza, Maiku Kwiza Murikupi, Zija Makaona Panya Yo Ye Kolera.
Maita inyo, makani vana ve Zimbabwe. Ndakano kukwidza kuSengeza West, ndiri MP, nchidauta MP. Zvinhu ndakaona, ndakudzoka back kunyaya yekorera yamataura. Ndakatomboita a video ye sewage zvandakaona way before this outbreak of cholera. Because inini semunhu wanesi, ndozvinhu zvakatanga kundibata pandakatanga kuona masweja anga akangozara everywhere. Saka ndakatozomboenda kucouncil, vanga vakutondiziya chitambuya matodzoka futi nichitonetsana nauti hendei munogadzirisa paripo panenge pane masweja ayaya. Problem yandakaona yakanyanya ndeyekuti ivo they say kuti vari kuedza kugadzira, but mukatarisa kuti ichitungwiza yakavakwa kudhara. Population yacho yanga isiri zvairi yezvino izvi, iri kukura, asi hapana matano ari kuitwa kuti vagadzirise sewer system yedu kuti accommodate vanhu ivavava. Saka indo machingobesta vanda varogadzira zvechokwadi, after a week yotodi yotoputika futi, because it cannot hold pressure yechi yevanhu vawandisa. Saka but pane zvimwe zvavanyatsorawo zvenegligence. There was a place yanga yakatosiiwa yakadaro pasina yative green, vana vachitongojamba ipapo. Saka ndakazotora vana vemunharaunda tikavapa mari vakanogadzira, nichiedza kudzidzisa vanhu kuti ngatige kungomirira council chete, zvimwe zvinotogona kuzvigadzirira tega.
Mm-hmm. Mm. If you can tell us that in English, what drove you to go to Zimbabwe as a young woman? You know, you've been here for a long time, but you actually made your way to Zimbabwe and contested. You were running, you know, to become an MP. Tell us about that journey. And also, you said you foresaw this cholera epidemic way before it happened. Tell us a little bit about that.
Okay, I wasn't planning to go to run. But I was an activist, or I am an activist. So I was hoping to see more women coming up to stand up for the challenge, to see younger people coming, especially in my constituents.
Mm-hmm.
But then when I realized that around May, the people who were coming up to run for MP, there are people who have been there before, they've mm-hmm. run before, and they've not done anything. So I spoke to the people at home, and they started inviting me to go and run, especially people in the church. That's when I decided, you know what, I'm going to do it.
Mm-hmm.
I know I might not win, but at least if I manage to show the young women that mm-hmm. you have to be aggressive, and then tell the people or teach the people or educate the people mm-hmm. on what they need to do, especially the young women, not to just look at a problem and just wait for somebody else to do it.
Mm-hmm. Mm. PJ.
Yeah. Pamaka shika ku Zimbabwe. Makakwanisa here kushandirana nevamwe vagara varipo uye vakakugashirai sei semwana aibva kuti high school
vari vazhinji semwana akakurira muchitungiza muzengeza kuzengeza 3 ndakatanga kugara kondiri form 3
mm-hmm.
Vazhinji vemunharaunda medu vakandigashira nevamwe vasiri vemunharaunda madzimai mazhinji akandigashira asi dambudziko rakanga riripo ranga riri kuti vanhu vazhinji munoziva kuti chitungiza EMDC stronghold
mm-hmm.
dambudziko ranga riripo ranga riri kuti vaiti madza dima muya marana muri kuMDC
mm-hmm.
because ivo vaingoti chavaida kungoti maMP eMDC ange akawanda saka kuwina kwangu it meant kuti one down yeMDC
mm-hmm.
but ndakagashirwa zvakanaka zvakanyanya zvanga singafungidziri
mm-hmm. tombodzokera panyaya yedambudziko rekolera matimi muri mukoti saka zvamira zvakaita zvakadaiwo chii chamungayambire vanhu vangaite sei nyanya madzimai vane vana vanotambira mumvura iyo yamataura kuti kunzvimbo yamunobva yechitungwiza nekuzengeza mvura iyoyo ichiriko yemasuweji chii chingaitwe nemadzimai vachi kuti vaedze kudzivirira vana
chiripo zvakaoma asi kutongoedza kuti pavanenge vawana mvura kuti mvura hakuna ngavadzidzise vana kugeza maoko kuti vana vanofanira kugeza maoko haufaniri kudya chinhu chisina kusukwa vovadzidzisa izvozvo tine foundation yedu Susan Mrika Foundation
mm-hmm.
vari kuita awareness pamwe chete neinonzi chitress yechitungiza Residents Association takabatana kuti tidzidzise madzimai kuti weita sei nenyaya yevana but dambudziko rakanyanya nderekuti mvura yachona hakuna
mm-hmm.
saka panozobuda mvura paipai inobva yanodhushura futi masoja omva aputika saka inoramba ichimuita merry go round madzimai vanoedza kuti vagezese vana batai vana zvakanaka kubika kusuka zvinhu sezvira maapples ndakachiedza kuti vaite saizvozvo vasagira vanachotambira panze kune masuweji kwacho
mm-hmm. mm. PJ
yeah, unkosazana achioniso mpofu sivele tuva lokuti asethekelele lapha emastudios ethu awestudio 7 yenake unkosazana mpofu uke wabalethuba lokuya eZimbabwe enyangeni ezedluleyo uqaliseni komnyaka ngabo May anje yeah ube khona ngale wasefika khona ngale wasebonake ukuthi kulapho ke kade sokuqiniswa umkhankaso ukuthi abantu bancintise bathole izikhundla kumakhansile bathole izikhundla edalele parliament laye waba ngomunye wabagcina bencintisa befuna ukumela izengeza edalele parliament kodwa ke hayi kasaphumelelanga ngimbuzile ukuthi kungani ingaphumelelanga yena uthi okuningi imbangela enkulu ukuthi yena wahamba wancintisa ezimele engangenanga ebandleni eliphikisayo kumbe kumanyano weMDC Alliance onguyo owawulabantu abaningi kodwa ke usizi ukuthi kwakungelabo abesifazane abaningi ikho ke wazama-ke ukuthi ancintise njengowesifazane ukwenzela ukuthi aqinise kumbe ukupha ithemba kwabesifazane ikakhulu amantombazana abasakhulayo ukuthi labo bangayenelisa balalo ithuba lokuthi bangene kwezombusazwe bancintise ezikhundleni zona lezi enga upendula ikuti kathesi mukushanda kwamakaita vanhu vave neruzivo here rwekuti tinogona kuzviitira zvimwe zvinhu tisamirire kanzuru chete
hongu vave nano ndinda ndosho zvabanyanya kudzidzisa izvozvo kunyanya kuma youth edu ndandine youth development program yandanga ndatikuvarakidza tinditone nzvimbo mbiri imwe yakanga iri kuzengesa 3 yavaitivo panorizara mvura ine drainage yakavharika ndakavaudza kuti izvi hazvinene kanzuro takatora ma youth aya tikachera vakavhura drain area and then obviously tozovapa mari vana vacho kuti vaitawo basa saka vanga vakutotaura vega kuti dei kanzuro ichibvuma kuti kana tine dambudziko ratinge taona votivigira zvinodiwa kuti tishandise toita tega ivo varipoti pamunhu wanano supervisor saka mayouth vari prepared kushanda de kanzuro but hazi kuti kanzuro ichashanda nevana here zvakanaka
uyezve tinoona pari zvino muzvare mupofu muri kuedza kubatanidza mari yekuti zvirongwa zvamakatanga kuZimbabwe panyaya iyo yekorera zvienderere mberi sezviri kuitwawo nevakawanda pane magrupu nyanya ipapa paFacebook zvimwe zviri kundifadza kuti pane magrupu akawanda vari kubatanidza mari tinotarisa kana vana paushamwari hwedu tinouyanana zvedu tiri ikoko but naivowo vari kubatana semadzimai kuti vatumire mari kuZimbabwe kutengwe matablets nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuita imimi muzvare mupofu
Ndakatanga ndatenga tengi remvura riri pamba pedu yezvino izvi ndakatenga nemari yangu iroro asi izvezvi ndakabatana nevamwe vakazotanga kuuyawo paFacebook vamwe vandingovazivi vari kutumidzira mari kuti titenge matengi nekuti dambudziko remvura ivi kana korera ikapera iye zvino izvi richaramba ririko nekuti mvura hakuna mvura ichitungidza inobva kuHarare ende mvura ichona hakuna saka takaona kuti zviri nani tichiite a long term plan while chitungidza uHarare vachigadzira kuti vatigadzirire dhemu ndo the main solution kutigadzira dhemu redu rinotipawo mvura vogadzirawo masuweji but in the meantime taotwedza kuunganidza mari kuti takwanisa kutsvaga pane mange pane mazvibhorani pese paya takwanisa kuwana kana matengi maviri kana matatu toamaunta ipapo totenga pampu toisa matepu kuti vanhu vanenge vakutora zvanga zvandana zvichibuda patv apa vanhu vakutora vachitora mvura ipapo I think itemi izvinhu zvingatibatsirawo kwemakore anenge achitevera tatoendesa tengi 1 randa kaendesa ranga riri kumbareriya rakuendeswa kunonzi kunhano kust marys kunyatsime
makambosvika here kuglenview uko kwanyanyotekeshera dambudziko iri rekorera pane zvamakaona here zvakasiyana nezviri kuchitungwidza kwamunobva
ndakasvika kuglenview muna July ndichangoenda ndichitoenda kumba kwasisi vangu ndaiona zveutsvina handina kuona swage pandakaenda pachona ndaitoona sekwanga kuri nani than kuSt Mary's than kuchitungiza chitungiza iri wese zvangoitika kuti kwari yatangira kupi kuglenview zvokuti ndinototya kuti itikasa container kwari iri kuglenview zvikaita wese kuchitungiza nesituation iri kuSt Mary's kuna na unit D kwaseke then I think it will go out of control
So maybe tell us what's the way forward. We saw the city mayor, especially the Harare mayor, saying he's inviting the public to come up and, you know, give suggestions for the first 100 days that he's in office. What's your suggestion from what you saw on the ground to contain this cholera epidemic?
I say heads off. I salute that guy. Vakatondi invite awo ndiri mukomiti yavo yekuHarare ikoko yekuchitoina kuti ngaita sei nenyaya yekorera which is one thing chandakafarira havana kuzviita political party vakazviburitsa kumunhu wese. I think that's a plus. So I think chinhu chikuru chatingada kuti tinyanyoita iye zvinezvika kuona kuti notinezvi matablets anzi ari kushayikwa ekuti aiswe mumvura atove mashoma kudhara. Saka constant supply yemvura inotodiwa cholera awareness kuti vanhu vanodzidziswa toita sei zvinodiwa city council yachona anoti vachawana mari sei kuti vaimprove mapipes edu drainage yedu nemasuwa system edu is obviously ma long term but pari zvino izvi iyo nyaya yekungodzidzisana nekuti mamvura vanhu vapiwa mvura vadzidziswa mashandisirwo I think ndozvinhu zvingatodiwa ndisingazive manje kuti shortage yemushonga vachaita sei nekuti kuchitungiza nhasi the whole day mvura yanga iri kukumba but vanokwanisa kupa vanhu kuti vashayiwa yavanoti water guards vaenda kwachikwana vaenda mumatm kwaok kuzengeza 3 zengeza 2 kwakusina saka yatove shortage iyoyo kuti tinzi tichatora kunoku kana totsvaga kuno tokona kutsvaga kuno kuisusu ndikunzwa kuti it's not easy kusenda kuendesa kumusha. Saka tichatoungana zvakare kuti way forward ndeipi.
Mhm. PJ.
Udhubo olukhulu eHarare akati olengcekeza. Kade vele njengomuntu owaziyo oke wayethekelela eGlenview lapho uqalise khona umkhuhlane lase Chitungwiza ispecial ikakhulu emzini we St Mary's. Ingcekeza imbi kakhulu njalo udubololo aluphambili ukwedlula kwamanye amadolobho kumbe kweminye imizi yonke. Okuthi vele abantu bonke abazi imizi yomibili bebecabanga ukuthi i-cholera izaqhamuka e St Mary's. Hachi e Glenview but kunga njenga ngo 2008 waqhamuka njalo e Glenview awuzange uqhamuke e St Mary's ya lapha kungenela kukaNkulunkulu umusa weNkosi sibili ukuthi umkhuhlane ungasabalali e St Mary's yikho ukuchiyo uNkosazana Mpofu ukuthi yena ke wayethekelele e Glenview wayethekelela njalo e St Mary's kodwa ke uDubo lukhulu kakhulu ukuthi vele khathezi babamba inhliziyo bahlalele evalweni ukuthi ungavela uqhamuke e St Mary's isilinganiso kumbe inani labantu abangabulawa yilo mkhuhlane lingaba likhulu kakhulu ukwedlula elikhona okwamanje.
Mhm. Regate mboenda pa Facebook page vedu chioniso aiwa murikuwana ma thumbs up pana Nathan NR Fraser chicks ari kuti chioniso always on point as always. Saka takawira January and thank you for the information. Godfrey Mazembe ari kuti tifonerei Manu wekanyaksans hakuna rule of law garai pasi. Manu wekanyaks ari kuti ofte hello chioniso Boaz Jaya Guranzi ivo vanhu ngavatevedze mitemo ndofunga vari kutaura nyaya yekudzingwa kwanga kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa. Godfrey Mazembe ari kuti fonai Steven Nyakudya ari kuti fonai kana pane madzimai akateerera pindai muchirongwa mubva manyora namba dzenyu pano tifone kuitira kuti mutaure panapa na honorable tichangoramba chivati honorable nekuti dzimwe dzenguva munguva inotevera zvinogona kuita. Tombodzokera mopinda manje mopfeka heti yenyu samukoti. Toti isusu munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere icho chekolera uyezve anofanira kuita sei?
Kazhinji kacho nitaka kupera simba.
Mm-hmm.
Kuta kana wotaka kutonzwa mudumbu wotanga kutochaya. Ndaitaura nemumwe munhu zuva achitanzi ava vanhu vakungoendawo zvemahara. Zviri nani, hanzi better be safe than sorry. Zviri nani ukangofungwa kuti handisi kunzwa mushe ndaita manyoka ivi chero ndo wadya mbodza zvako. Enda unonzi ikoko haasi manyoka haisi kolera. The best thing kutongomhanya woenda kuchipatara. Kana uchiri kumba musina kuwana transport gadzirai mvura yemuchitaimbova nemvura yataidzidziswa kugadzira kudhara yesugar salt and sugar solution iya momwa. Vamwe vari kutaura zvandisanda zvipruva zvangu yekuti munogona kutora mvura moisa ash madota kana chako moiregera yodi yogara pasi momwa yepamusoro iyaiya. Ii ndakazvinzwa kuZimbabwe ndakatrainera kunoko. Saka handizvo kuti ndezvechokwadi here but ndizvo zvandakanzwawo. Zvokuti I think zvimwe zvamunofanira kwanisa kuita muchiri kumba musati maenda kuchipatara. Ngatiti hakuna maambulance kakumba. Hamungamiri kuti toita sei mufanira kutombozvibatsira muri mega. Kuti mwana not the main thing kuti kuavoid dehydration. Kuti manyoka yanopedza chi mvura mumuviri. Kazvabato imwedze kupa mvura kune mwana kana kune munhu mukuru.
Wathi ngibulise esilabo lapha abasilandelayo ababukele lapha kusakazwa enkundleni yebulenjini eFacebook kuVOA Ndebele ulo Robert Ndlovu uthubukele uPetronella Moyo uthi salibonani basakazi bethu ngibukele ngiseGaborone kwele Botswana. UCaroline Sibanda uthi linjani lonke ngibukele ngise South Africa ePretoria eSunside. Unjani kona ngapo Masipanda. Msunduzwa Ndlovu wa uthenana na hi back. Umkhululi Inkosi Mlomo la yokhona uyabhayibhisa la mina ubhayibhisa back. Tichaona Makhaza uthi hello back. Isaac Ngoma uthi ubukele. Udorin De wa Moyo uthi ubukele. Mark Vuma Balanda uthwali ngaposta lokhu. Okay. Sikupostile kumbulani Ncube uthi hello back. Umkhokheli Inkosi mlomo laye uti ubukele Cyprian Dube mkokeli inkosi mlomo kutwa sicela litolike please akusazwakali umampofu kutwa umampofu bani ongakhulumiyo isindebele
ngiyakhuluma isindebele
yebo
angiyabayizwa
Priscilla Mtunga Ndlovu uti hello back sinanzeni Ndlovu kutwa salibonani mkokeli inkosi mkokeli kanya hani vele kuthele loke bhala lapha lapha ya Timan Moyo salibonani ngibukele ngise Oxford UK faka inombolo zakho kona lapho sikhulume lawe xa ufuna ukukhuluma lawe emsakazweni we Studio 7 Edmund Mtayisi hanzi ndiri kuona yebo lamnya ubona
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checholera icho chatora upenyu hwevanhu vanosvika ivo 35 asi government iri kuti iyo iri kuenderera mberi ichitsvaga nzira dzekuti dambudziko iri risarambe richiuraya vanhu munyika asi tine rombo rakanaka nhasi tina muzvare Chioniso Mpofu vanga varivo muZimbabwe panguva yesarudzo uyezve vakaona dambudziko irori risati ranyanyo tekeshera todzoka kwamuri tichiti saka takatarisa takanzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro pavakaenda kuGlenview vachiti hurumende ichaedza zvese zvainokwanisa kuti igadzirise zvinhu zvii zvinofanira kuitwa nehurumende pane zvamakaona zvamungakutomboti manga murimi makavhoterwa imomo muconstituency iri anetse maiti chii
ndaitomboti kuna Mnangagwa chekutanga Maria maendesa kundego kudema matipa zvinyu tashandisa yendege kuendesa kuna Grace Air. I know that's besides the point. But I think the best thing is ngati improve muma hospitals medu, muma clinics medu. Ngavaise mari yakawanda kuma councils uko, local government. Kuti vagadzirise ma clinics. Vagadzirise sewage, ma sewage. Hakuna. Saka vanhu vanga gadzirisa vanhu vakaziva vakave ne awareness yacho but mukaramba muchingoita maswedja chamba chingopaduka every day it's bound to happen kuti pano wana kamukamwana kanongonotatapurana nako kanenge asingazivi zvimbo tiva vanhu vanenge vachembera vaivai tiva vanhu vanorwara pfungwa vaivai zvoti zvinhu kamukavadzidzisa havazvinzwisise saka chikuru chavanofanira kuita ndechekuti ngavaite kuti maclinics edu ngave nemushonga for example kuchitungisa pa kanzi kuchitungisa havasitombori prepared kuti pakaita problem yekorera zvofambiswa sei. So ndozvo zvavanofanira kuti vange vachitarisira izvo vachigadzirisa izvozvo kuti ma resources ngaendeswe kuzvinhu zvaka ma places akadaro iwayo.
PJ.
Kulava tatayo amanyathelo avapakachana ngiboneke okuthabisayo kakhulu ngokulwisana nalalo mkhuhlane owecholera kube lamankampani like oEconnect labo bafakile imali esikhwameni esibunjelwe ukuthi sibuthanise imali yokulwisa ukusabalala kwalomkhuhlane kodwa ke kulabanye njalo abantu abazinikeleyo ukuthi baqoqane balwisane lalo mkhuhlane kule nhlanganiso ebunjwe ngabase UK bayincedisana ukuthi babuthanise imali yokulwisa umkhuhlane wobulawayo abayithena i-diaspora doctors lama-nurses abongi abalokhuza abalwisayo lo mkhuhlane ikho ke siyakhuthaza ukuthi abantu bonke njoba kufonywe isikhwama sona lesi esikhona ngkhaya eZimbabwe esokuthi umuntu wonke idola sibili liyenelisa ukuthi lincedise nxa abantu bonke bengakhipha dola si 12 million kumbe 13 million nxa sonke singakhipha dola siyabayithe siyathola i 13 million nabaphandle kwelizwe wonke singathola imali eningi uchilo unkosakazana Mpofu ukuthi bona ke bakhuthaza ukuthi akasiye yedwa ukuthi izimali zona lezo ezichaphazwa ngabakuhulumende bechona betata indiza mchina behambisa ngale ngako unkosikazi Grace Mgabe ibethenga izimoto zama MPs ezaba ma cabinet ministers lezinye iziphatha amandla zikaholomendi nga imali yona leyo ithathwa iyelwisana lomkhuhlane prioritize
yes
i priority yetu kanya ngani itjeyibe itjekile okwamagama kodwa ke okuthabisa ukuthi uhulumende usechilo ukuthi hayi kasei kuthenga izimoto leziyana usakaqale alwisane lomkhuhlane we cholera.
Tisatenderera mberi regai timbonzwa zviri kuitika kwaMutare. Pane madzimai no kumasvingo kwaMutare taona madzimai anga ari pavideo. Regai timboenda kumasvingo kune dambudziko ikoko chioniso. Uyezve takatoona vamwe vagari vemumasvingo vachikurudzira kuti dai kanzuro yataura negurukota rezvedzidzo kuti vana vasaende kuzvikoro. Hameno tichadzoka kwamuri kana tapedza kutaura zvatiri kutaura kuti munoona sei nyaya yekuti vana vambomiswa kuenda kuzvikoro panguva ino yekolera nekuti vanga vachiti hakuna mvura uyezve vana dzimwe nguva haugone kuvarambidza kuti vamhoresane kana vaite zvimwe zvinhu zvinoita kuti chirwere ichitapurirane. Regai tinzwe kuti vekumasvingo vanga vari kuti chii.
Zvinotibata pakati pemwoyo. Chinotinyaya kutirwadza ndechekuti mapurisa achiuya nekanzuro achizotitorera vari kuti ivo vakatumwa napurezidendi kuti vazotishungurudza. Isusu vamwe tiri shiri kadzi tine vana vatinawo mudzimba nherera dzinoda kuenda kuchikoro dzinoda chekurya kuti nherera dzandinadzo dzirye dzinde kuchikoro chinobva pamusika. Kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo pamwe ndandokwereta mari kuWizroad ndoibhadhara nei vana ava vacharya nei mapurisa aya anotozvisakatotirenderwa izvozvo. Ko isu tisina varume torirama seivo vana vedu vorirama sei ipapo kuenda kumabhawa kwatina vanhu vanondorohwa ikoko. Isu kumabhawa hatidi tinoda kutengesa tichemberero pamusika. Ivo purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here. Isusu tiri kuomerwa mapurisa chaiwo zetarapi vana shefu vacho ndovari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu kuti yaya yakatobva nekuna purezidendi. Saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nhere hatizi kutobatana napapi uye zvinorevei ndozvavakatrendwa here mapurisa kuti vanouya vachizosunga mavhenda nyange ivo purezidendi vanoda kuti tirarame senga vatipe zvokudya tiri kudzimba kana zvirizvo zvavanoona kuti isusu nyaya yacho yekuti kwai kolera nechii chinyi asi havasi kusenga marara vari kungogwisana na
katonzi vatorazvoni izvozvo vanotora vondopisa vorasha ivo votozoona vamwe vokukanzuro ukoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru votovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi uye futi vakutirambidza kuti kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dzaidzo kumaruzevha kuenda kumashow kuti tiwane kuraramisa. Tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kuti vapedza form 4 form 6 ndinongova navo mumupando ini ndatomurume wakafa ike zvino zvei vana vaivo ngoramba vachingovamo baba vavo vakapedza chikoro vakavesiya vavapedza kuvapinza zvikoro vakangogara ndangova nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya hakuna mabasa.
Apo tiri kunzwa vamwe vanoita zvekutengesa mumigwagwa kumasvingo vari kudya marasha vachiti ivo voita sei nekuti vana havana mabasa uyezve vari kutaura kuti vakutoita mabasa echipfambi nezvimwewo vari pamba ipapo nekuti hapana mabasa ekuti vaende. Saka vari kushungurudzika vachiti dai hurumende yava munangagwa yambomira kuvamisa kuti vaite mabasa avo ekutengesa vari pamusika. Mazvinzwira. Asi ndiri kunzwa kuti tina meya Gomba vari pano vekuHarare. Regai tivatore nekuti nguva yedu yakuda kudyanana. Hello, honorable mayor.
Hello, makadii zvenyu?
Aiwa, tiri wadi tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda.
Ehe, tiri kuona muHarare maita dambudziko rekolera. Ameno mungatitsananguriroo pataona zvanga zviri kuitika nhasi taona mapurisa vachinetsana ne vanoita zvekutengesa mumigwagwa. Pane zvamungataurawo here pane zvaitika?
Isusu sekanzuro tangonzwawo kuti mapurisa ezetarapi anga achinetsana nemavhenda. Hatina kunyanyoda kutsvaga hedu nyaya yacho kuti yakamira sei nekuti tangofungwa kuti nyaya dzevaviri vanga vachinetsana. Isusu tanga tiri mushishi yekugadzirisa nzvimbo ndatoda kuti mavhenda edu atengesere kucoca-cola pana Coventry National Sports Stadium kwatiri kuti vanhu muba kuyazotengesa ikoko here mutengesi kwatichaisa nzvimbo mashedzi mvura yekunwa nekushambidzika matoineti nezvinhu kuti vanhu vawane pekutengesera. Tiri mucheche kudaro ndopatanzwa kuti mavenda mukati mekuta anga achidi anga achimhanyisana mhanyisana ne mapurisa.
Saka zvamira zvakadaro Meya Gomba, remangwana richafamba sei? Nekuti tinoona kuti dambudziko iri rekorera richiripo. Zvii zvamuri kuita sekanzuro? Nokuti munenge muri kuti hamusi kudyidzana nemapurisa panyaya iyoyi yekuti vanotengesa mumigwagwa vabudiswe mucity center.
Dambudziko rekorera rinogadzirwa kana tichinge tagadzirisa mapaipi anoendesa mvura kuvanhu. Tikenge tapawata dhamu rinonzi Kunji nemusami kuti vanhu vedu vawane mvura. Kana vanhu vedu vakashambidzika zvakare, kuti kana vasabate chikafu chinenge chisina kugezwa, pane matanho aripo eutano anofanira kunge achiteedzerwa nevanhu. Saka matanho iwayo akakosha. Mukaona kuti korera yakatanga sei, yakatanga pabhoho rakacherwa paseri pefamasi yepapichagariko. Bhoho rakacherwa mamitas mashoma shoma kubva pane sewage pipeline yemusito Harare. Nemhaka iyi zvakaitika, uyu muridzi wefamasi uyu akanocheresa bhoho haana kuya kukanzuro kunokumbira kuti zvipeiwo mametu enyu anoratidza kuti mapaipi enyu suwa anofamba sei. Saka akachera bhoho reriya, achera bhoho reriya ndokupa vanhu mvura kwemakore achingoti mvura yedu yakachena yakachena. Nyamba pasi payapaya pari kuita yatinoti seepage, mvura inenge ine tsvina iri kubuda mupaipi ichienda kune bhoho rake raakachera rere. Saka zvinhu zvakadaro zvinoitika. Vagari vedu ngavanzwisise kana tichitaura isusu kuti ngavanwe mvura yesito Harare, vasatsvage matsime.
Meya Gomba, imbobatsai makadaro. Tina Muzvare Choniso Mpofu vari pano vanga vari kuHarare, pane zvavari kuda kutaura, pindira yenyu Muzvare Mpofu.
Makadi Meya, ndokutendai zvikuru
zvokuti
Meya, ndobvumirana nemi zvamataura kuti vanhu ngavanwe mvura yamunovapa. Inini chazvo kuchitumbidza ka mvura inouya kamwe chete pasvondo. Saka uyu pharmacist uyika ndotomutenda, akanga achida kutobatsira vanhu, zvakazongoshata zvazvo kuti pakazoita izvi. Ndoisa mhosva kukanzuro. Zvavakaona pacherwa pavakaona pacherwa bhoho irorero, vakaita sei kuti vamustope? Vakasiya zvakadaro.
Okay. Tinoti maprivate properties, handisi? Saka atinoti maprivate properties, ukaisa chinhu chako paprivate property usina kusika, mutemo unoti kana uchichera bhoho unofanirwa kusika munofanirwa kufamba nemaprocesses aunokliwa kuti ungochienda. Hauti kanzuro ndo inofamba ichidongorera kuti aisa bhoho ndiani aisina kuisa ndiani. Iwewe unorequesta ukanzo nekuzvinwa kuti ndida kuenda unoita bhoho rangu. Zvisinei, ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu, nekuti izvi hazvina kuitwa. Ndoda kudzoka bheki panyaya yenyu yekuchitungiza. Dambudziko riripo izvozvi zvinderekuti Harare iri kutotadza kupa vanhu vayo mvura nemhaka yekuti tiri kutota kuchitungiza. Ende mataura zvakanaka mukati mvura yacho haiuye ende tinoblema kanzo. Ndo pane problem yese, ndo saka nyaya yacho isingagadzirisike, because imimi munoblema panhu pasipo. Nyaya yekuti chitungiza haishaya dhamu rayo remvura yekunwa hainei nekanzo, hainei nesito Harare. Nyaya yekuti chitungiza ine mari inosvika kuma12 miliyoni yaisi kutobhadhara sito Harare ichiwana mvura shoma iyoyo yamuri kutaura yaane makore isingaibhadhara. Asi vagari vemuHarare vachishingirira kuti chitungiza iwane mvura iyoyo shoma yamuri kutaura ichipurifaiwa nemachemicals evagari vemuHarare, zvinofanirwa kukuratidzai kuti Harare for makore akawanda yanga ichirira mamwe mataunzi akaitenderedza. Naizvozvo kana mvura yatinowana muHarare mudhamu reHarare reLake Chiwewe, ufunga munoziziva kuti dhamu iri nderesito Harare, 87% owned by the sito Harare. Dhamu iroro reLake Chiwewe iroro rikanga riri chipamvura Harare chete, hatiite dambudziko rekorera. But tinozosungirwa ichikupa chitungiza, Norton, Zvimba kuSnake Park, Ruwa, Epworth, mese muri kuwana mvura imimi kubva musito Harare. ende tikazvipepeta tikazvitarisisa toona nese mune zvikwereti kudziko Harare zvamusikabhadhari tazvitarisisa futi fedza nese munobvozooti sito Harare iri kukanganisa iri kuti pamvura yakakwana ndeiti imba ingazinganirwe zvakadaro inoramba ichitaona mvura zvemazuva ose mvura yacho inoremerwawo tarisaiwo inini wacho kuchitungwidza muri kuextenda muchivaka muchienda makadai yatinoti uncontrolled development musingatotarise kuti dhamu iri rakakura sei munorinwa zvakadii rinofanirwa kunwiwa nevanhu vakawanda zvakadii saka mhosva pamukuipa inini kuti toblema kanzo munhu ari kuita kuti tisawane mvura ndiye munhu ari kufanirwa kunge akavaka kunje nemusami saka inini mukaramba muchiblema sito Harare uyo anozozviziva here kuti
Asika honorable, regate timbo pindre ipapo kuti honorable, so you are actually saying that people should stop the blame game. But what's the game plan moving forward? What's the game plan moving forward? You were in Glenview yesterday with the President Emmerson Mnangagwa. What's going to happen now? What did he say he's going to be doing? Instead of continuing with the blame game, people are dying.
Yes, it's not necessarily about what I told you. But more importantly about what every citizen, every Zimbabwean, every resident of Chitungwiza, Epworth, Norton, Norua, every council must be able to raise those issues with government to say, no, look, this reliance on a water infrastructure that is old, that is not sustainable, that is no longer capable of feeding the increase in population. We must now move to construction of Kunji and Mutali and Muta Dam. Chitungwiza is self-reliant, it must build Muta for its own residents. So we must move away from that reliance to say because Maina Baba Wachiri Pondinongora Mbandi Chikumbira Ofu. And then if we Pondinongora Mbandi Chikumbira Ofu, we are simply saying let's go back to the basics, let's look at the problem, let's construct my new water sources in order to augment the one that we have for us to be able to have water and deal with this recurrence of diseases which is happening around. If it's raised by me, if it's raised by me or other councillors within the city of Harare, it's not a collective voice. But let's talk about it when we meet the Minister of Water. Let's ask him to expedite the construction of Muta.
The reason why I'm going to blame a council chat, problem as we say, council in the local government. And you take construction, muda dem, yakanga ilipo kubira kudara. Asara ku construct for reasons not known, kune isusu my residence, tinongo tikanzu. And you take aiwa chimbomera evanzvadzi nditaure tinodaro because tukutora vanhu vari muzengesa umwe atombozia handitomunda kuchikora atombozia chichiri kuitika ini nekanzuro ne local government mofanira kubatana handitika moshanda together kuti muda dam iyoyo iitwe muri kutaura inini kuti izvo moramba muchingovaka mukada kuti mudzokere kuti sei vanhu vakuramba vachingovaka kanzuro imi mukati nekuti dam bohwo yaiswa pamba pemunhu saka private property azvimeke sense kora vachiramba ichingowanda pane pamba munofanira kuenda beyond kuti private property for you kuti mukwanise kuti zvinhu zvazviwe zvisaitika kuchitungwiza kwasiteke kunyatsime kune kunhano handitika kanzuri yakapiwa mari vanhu vachibhadhara mari yemastens avanopa vanhu mastens aya vanhu vakaenda kunhano vakapanana mastens vaneta nekumirira ndosaka vanhu vakazovaka uyu ochera gomba rake retoireti apa uyu ochera nhikire tsime rake apa ndozvoita zvekuti zviuye kuite korera saka ndobvumirana nemi vanhu ngavadzidziswe handitika asi uori vanzvadzi mukanzuru nemuhurumende ndo waita kuti vanhu vatambudzike uori ihwohwo iye zvinoizvi aiwa chimwe ndipedzise iye zvinoizvi vamunangagwa vari kuti izvo pana vasisi vangu vatanzichi vanhu tiite sendi tiunze mari diaspora togona kuunza mari ehe tikuunza mari because tikufila kuti we have been let down kwete kuti nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuchareriwa kusiriko saka musafunga kuti tikuunza mari bhosati nyika yedu haina mari nyika yedu ine mari but mari iri kuendeswa kusiriko handiti muri kuona saka nyaya yanamuda dam ture tuda muda dam iyoyi
tukutoida. Ndakatomboitora pakukambira kwandakaita kuti muda demu tukutoida. Ndiye mapepa ndakapiwa ema minutes. The reason why muda demu isina kuitwa is because panga pana time yana kasukuvere ukwa kukancel kwa kune MDC. Pakaita vakakatanwa yekutizo zano MDC anozopiwa credit ndiani mukasaita muda demu. Ndinao mapepa acho na esi zvozvizvo ndakazvinyora pasi. Saka ini mukashanda pamwe chete musingai mukabvisa nyaya kuti zano nekuti MDC ka zvibvisei izvozvo hatizvidi because cholera haina kuti MDC kana kuti zano. Saka we don't want to hear zano MDC tira kunzwa kuti vanhu council ikushanda ne government moti gadzirisa muda dem mune chine chine chi hatizonzwa party politics hatizonzwa kunzwa party names. Tuda mvura tuda madem.
Ndoda kukubatsira chimwe chinhu chamunofanha kunzwisisa pana. Inini ndiri mayor wechito Harare handisi mayor wechitunzi.
Mama tora wechitunzi saka ndazvinda ipapo.
Ndochinzi chekutanga chandoda kuti pave vatereri vanyatso jekeswe nazvo. Chechipiri nyaya yeconstruction yemuda inodependa nekuti nzvimbo yacho yoda kuvakwa dhamu muridzi wayo ndiani.
Vagomba nekuti nguva yedu yadyanana kati chati tidedze vekuchitungwiza todzoka vonyatsotaura ivo vakazvimirira asi nyaya yabatwa namuzvare mpofu yandati ndoda kuti tienderere mberi naye inyaya yehori. Takaona Econet mazuva yapfuura vastrive masiwa vachinyora ivo patwitter kuti pane vamwe vanhu vemukanzuru yenyu imimi vakanga vari kutumidzira aya anonzi
quotation
ari inflated. Zvakazofamba sei?
Mabvunza mubvunzo wakakosha ende wakanaka zvikuru. Chinhu chekutanga ndechekuti panga pane vanhu vakanyora tinoti mainvoices kana maquotations. Maquotations aya akanga ane nyaya yekutengwa kwemagloves. Saka vamasiyo vakanyunyuta maringe nekuti maprizes akasetwa ipapo akaiswa ipapo anga ane mari dzakati kwirei. Inini vamasiyo vasati vanyunyuta nekuti ndinonzi vanhu vazhinji vachirishea Twitter account yavamasiyo nezvakaposta ipapo. Inini makuseni ndichisvika kutown house ndakakuwata yekuti pane vanhu vakanga vadaro ende town clerk akanga azvibata. Saka vanhu vavo vakasuspendwa asi regai ndijekesi kuti there was an attempt to defraud. Hapana kunge pazo defraud, it was an attempt and we acted swiftly based on that attempt yakanga yaitwa. So we suspended four people vari kumba tichavadaidza kuhearingwo zvichindurira maringe nemutemo weleba kuti kana zvadaro zvinomira regai ndipandakundira ndichiti sometimes vanhu vanotaura maringe necorruption vachiblowa corruption iyayo out of proportion pamwe vachinanga zvinhu zvive zvisiri chokwadi. Ndinonzwa zvizhinji vanhu vachifona kana kuti vachitaura vachiti kwarare kwakauya 144 million ikazodai zvinhu zvisipo zvisina kuitika in terms of that figure. So sometimes isusu tinenge tiri mapublic office holders tisikuti aiwa kana munhu une nyaya inenge yaitika hazvina kushata kuibuditsa kuti pakadai paitika pakadai chakaitika zvakaitika asi tipewo zvinhu zvinoita kuti tingaitika takashanda sezvatakaita pana wamasiyo akatai takareceive information tatanga tainvestigator tinenge tatotora makore pizi mezvaya but ngatibudei nitsika yevanhu vanhu vete muzimbabwe yekungonongedza kana kunonga uchitaura chinhu uchienda uchisiya uchitaura chinhu uchinonga uchienda uchitaura uchingononga uchingosvipisa vamwe uchienda zvinotadzisa nyika yedu kubudirira. Zvinotadzisa nyika yedu kuti tibatane tiite chinhu chakabatika notinenge takangofunga kuti kune humbavha kune
honorable Gomba hanya yedu inhasi iri kupisa ndofunga tichaitora futi tozomboenda tidzokerera tinyatsokurukura nezvayo PJ.
Akoda tinoda kukutendai nekuti panguva iyoyi yekunge muchitsanangura zvimwe zvinonetswa zvirimo muHarare. Isikati tiri vasavhumi valaleli lapo kunge kungumeya wedhorobho leHarare Munumzana Komba, ayichasisake ngodubo lolu olokuqhamuka komkhuhlane wekholera. Ikanti ke ngabe siyaqhubekela phambili sikhuluma la kodwa akusavumi. Igama lami nguPraxedes Jeremiah.
Would also like to thank our in-studio guest, Chiwaniso Mpofu, who was really fired up and she's standing for Chitungwiza. I'm Marvelous Mtlanganya, we are saying thank you, Chiwaniso.
Chiwaniso, yes.
Thank you very much.